hongu kune vanhu vane zvikwereti zvekanzuru zvinoda kusvika mari yamataura iyoyo. Kanzuru yakaona kuti mari iyi yagarisa muvanhu ichibva yaenda kukambani inonzi Wellcash, vanhu vaivo madebt collectors. Vatataura nemadebt collectors aya kuti tine vanhu ava zvatavapa mazita nemari dzavainadzo dzinofanira kunge dzichiya kukanzuru. So kambani yeWellcash ndo yakuenda kuvanhu kudzimba kuti bhadharai mari iyi, mukasabhadhara tinotorerana matanho kana ekutengeserana zvinhu kuti mari yekanzuru inge ichiuya.
Asi munoona paine chashanduka here chingaita kuti vagari vachikwanisa kunge vachibhadhara zvikwerete nhasi ivo vaimbotadza kubhadhara makore ese apfuura?
Hongu, tiri kuona vagari vari kuuya vakawanda vaine mapepa ekuti tavingwa nekambani yeWellcash toita sei. Vanhu vaakuchiuya manje vachiita zvatakagara tichivaudza kare kuti huyai tiiti anonzi mapayment plan, huyai tiiti tigare pasi titaurirane kuti chikwereti chamini acho chinobhadharika sei. Vanhu vaakuchiuya tichitaurirana navo, vamwe vaakuuya nemari dzavo vachitobhadhara zvikwereti zvavo vachitozvipedza. Nekuti iko zvino izvi vanhu vanokwanisa kungoenda mubhanga onoswaipa, anokwanisa kungoenda paEcoCash, paTelecash, paOneWallet oro paGetCash oisa mari yake kukanzuro yotouya. Vanhu vari kuita izvozvo.
Izvozvo zvikwereti zviri muvanhu zviri kukanganisa zvakadii mafambisirwo ebasa mukanzuro?
Zviri kudzorera kumashure zvakanyanyisa basa rekanzuro. Nokuti mari yatinosenza kukanzuru kutakura marara, kugadzira migwagwa, kugadzira masiti laiti inobva kumari dzinobhadharwa nevanhu. Kana vanhu vakasabhadhara, kanzuru haikwanisi kuita basa. Basa rekanzuru rinoshanda nekunge vanhu vabhadhara mari dzavo nemaservices avanenge vapuwa neguta ravo reHarare.
Tinoonawo kuti nyika yakaisa mari itsva yemabond notes. Kubva pauya mabond notes munyika, pane zvashanduko here mumabhadharirwo ezvikwereti nevanhu?
Isu seguta tiri kutambira mari yemabhondi. Kana vanhu vakauya nemabhondi avo, even ukauya nemiriyoni rako tinongotambira, ukauya netausendi rako tinongotambira. Izvi iko zvino izvi tisati taita exercise yekuona kuti pane kashanduko here kauya. Asi tiri kuti ane mabhondi hunza, ane marandi ene anobhadhara kubhengi, exchange rate yoitwa mari yako yopinda kukanzuru ichienda na equivalent nema US dollars atekete kakuchaja iwayo.